Maphodisa a na kozelo ya kuti arambidze ma rights a mu constitution and ndo zvinhu zvatiri kudzidziwe kuti vanhu vave kuzoratidzira saka zvivare zvinhu zvaconcent zvakakurudzirwa nemutemo ndezvekuti mdc idzivise mapurisa kuti nemusi wakati nenguva dzakati dzakadai mdc ichange ichipana vanhu kuti vave kuzoratidzira izvi takazviita mazuva magumi mana apfuura so takatevedzera mutemo zvaunotaura mutemo unoti tofanira kukodzesa mapurisa kana mapurisa akaziviswa akatotinyorera tsamba achitenda kuti vanzwa ziviso zvetinotsvaka vapa saka isu mdc ndakandiri kuaaa ndikabvako kumaed ndikabvako pasina munhu atinyorera tsamba tiri kungonzwawo zvamakutaura izvozvizvi pati isu semdc tikuti vanhu vezimbabwe vese ngavakure neuwandu hwavo vazoratidzira kunyuta kwavo neurongwa hwavamunangagwa izvi ikodzero dzetu dzenew constitution hakuna munhu ane mvumo yekuti atore kodzero dzedu dzenew constitution so tiri kukurudzira vanhu vese kuti vauye vazoratidza nemunyaya
bato renyu roita sei munoonei
izvi zvinongoratidza kuti matiro ari kuita vanhu vei vanotiroe kuti vanoziva kuti musangano wedu wemudisi paunosheedza vanhu vauye kuzoratidza kana vane vanigatiroza murunyararo so vanoziva kuti vanosheedzerwa demonstration emudisi vanhu vanouya vari murunyararo vachiratidza kutoro yavo so ndo zvavari kutya pazuva ramasoto kusheedzera zvatio saka isu sevatungamiri emudc tiri kuti isu tatevedzera zvinodiwa neconstitution yenyika zvinodiwa nemutemo yenyika saka tinokurudzira kuti vanhu vauye mbamo nyararo vauye kuzoratidzira vauye neuwandu hwavo.